A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, March the 22nd, 2018. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the challenges facing parents, especially women whose children are abusing drugs and alcohol. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanga nwe.
Linga kosha uvana ngolesine yiko lapho esihlaziya khona indaba eziphathelane lapho mama. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com, loba ku www.voashona.com, loba njalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages, so you can join the conversation right now. Go to VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele on Facebook, and VOA Studio 7 so that you can join in the conversation right now.
Kutoana mai nana baba kuzimba va tarisise chaizvo vana vavo behavior yavo kuti behavior yavo ndo yovajaira here kana kuti yachinja, because paano tanga kuita abuse drug mwana anochinja behavior. Unoona akuita tumwe tunhu twaisamboita, ona pamwe akurara longa, pamwe akudzoka kumba late, pamwe akuita rude, pamwe anoona akudya steric, because panika nanda mbanje vanoita kuti uite appetite. Unoona mukondo wese wapedzwa akuda umwe futi kuti kuingai sambojika. So you have to be very very alert. Say samai kana kuti baba kungoona kuti behavior mwana yaita sei. Sometimes unongoona mari iri kudisappear mumba, because anenge achida mari yeku kana kutengesa tunhu twemumba. Ungoona hamusina ka radio kadiki kaya kachisipo. Saka that behavior you must watch out for it. And then we are also trying to educate my teachers, especially my low density room. They assume kuti vana vavo havasi kuita izvozvo, but ndo vari kuita drug abuse. Zimbabwe used to be a transit country, kuti zvinhu zvaingopfuura zvichienda ku South Africa. But now we have that problem ourselves. And very slowly, tichaenda kuma hard drugs, anana heroin. Yes, zvino tichingori amwe aya asati anyatsosvika ikoko. But abuse is rampant. And tinofanira kuti as a community takabatana nemapurisa. Tinawo mashoma anana rehabilitation. And usually they are attached to hospitals. But we really need proper rehabilitation institutions. Yes, you know, tine program iri under Veduwe Mental Health. Dr. Maestol, who is very, very strong. Mental health. And there's no battle in drug abuse. Drug abuse, drug abuse, alcohol, shakari, richisanganis. Sakatriwa, kuzuzira chaizu, to write my outreaches. Particularly like my school. Ne ku out of school tinomboita mamwe ma meeting fanga kunana high fields kuyo kuma grounds tichiedza kuunganidza vana out of school kwa teacher nenyaya ye drug abuse ne dangers dziripo ne kuputana bronco zvese izvozvo.
Welcome if you're just joining us here on the Women's Roundtable. Today we are looking at the challenges facing parents, especially women whose children are abusing drugs and alcohol. And we heard just a bit before from Dr. David Parrenyatwa, who was actually talking at a program that he had today about some of the issues that, you know, youth especially are facing in Zimbabwe. He's saying that parents should be on the lookout on behavioral change and other issues. That's what we'll be discussing here today. Tell us what your views are on this issue.
And Marv, abuse of prescription drugs and pills is continuing to be on the increase among youth in the country, with the health minister, as you say, Dr. Parienyatwa, calling on parents to be vigilant and to closely monitor children for signs of drug and alcohol abuse.
Yes, PJ, and from, you know, the reports that are coming in are actually saying in Harare, some of the bases where drugs are said to be sold include Copacabana, where, you know, people get the emergency taxis and stuff, in the Central Business District, Mavuku, Kambuzuma, Mbare, Glenview, Mufakose, Warren Park, and other high-density suburbs. The consignment largely compromise mental health tablets, commonly known as blue tablet or cough syrups, such as Bronchon Clear. I'm not sure how to actually pronounce that one, but people
always call it Bronco.
In street language. And the blue tablets are used to manage mental health patients, while Bronco is a cough mixture manufactured in South Africa.
And according to the Medicines Control Authority of Zimbabwe, Bronco is not licensed for sale in Zimbabwe, even with a prescription. According to the Minister of Health and Childcare, 45% of all mental cases are triggered by drug and alcohol abuse.
Yes, PJ, and the statistics also show that 57% of all admissions in psychiatric institutions in the country are due to drug and alcohol abuse. And the problem is not only, you know, isolated to Zimbabwe. In the United States, you know, there's been an outcry over the use of opiates, especially amongst the youth. And, you know, Congress, the government, you know, everybody has been really rallying together to see how they can combat that problem of drug abuse. So, as we said earlier on, we're not only looking at the situation in Zimbabwe, but also here in the United States and what we've seen happening, you know, in our day-to-day lives. When you go in some areas, you actually see people that have like tennis shoes tied up to one of the poles or something that indicates they are selling drugs. I don't know if you knew that.
No, I didn't.
But those are some of the issues, you know, that we're looking at. And just seeing, you know, what parallel can be drawn between the problems that we're seeing in Zimbabwe and those that are here in the United States.
And from what Dr. Parienyatwa was saying, we did, in Zimbabwe, we didn't have the drug problem of, say, heroin and all those fatal drugs. It's just the use of these, misuse of the usual medicines. But we are slowly transitioning to there.
Yes.
Because a lot of parents are not taking care of it, the situation. They are not really watching out for all the signs.
I think he actually said, you know, there are a few signs that parents should look towards. He said, if in the home you find that things are disappearing, like you had a small radio or you had a small TV, and all of a sudden it's not in the home, you must start questioning where are the things disappearing to. It might be an indication that your son or your daughter are actually taking the goods and selling them to get money to buy drugs or alcohol. So those are some of the issues. And like you said, he said right now some of the drugs that are being abused are not the hard drugs yet. But Zimbabwe is getting there.
Yes.
But here in the United States, it's really the hard drugs. You know, people do heroin, people do meth, people do, you know, inject themselves, cocaine and other hard drugs. So, you know, the issue is really, you know, parents need to be on the lookout to see whether there is a behavioral change in the children and then try and see how to engage the children, because sometimes they don't want to talk to you. To talk about the issue. So, you know,
especially teenagers, they reaches a situation and a certain phase where they don't want to talk to the mother. They know it all.
Yes, exactly. But I think Dr. Parienyatwa there is saying, no, don't look at all those, you know, issues of how the teenager doesn't want to work or to talk. Be able to detect some of the early warning signs so that you are in control and at least you can attack the problem before it gets larger and the child, you know, starts taking hard drugs. And we'll also be looking at what is coming out of the CSW 2018 Women's Conference in New York, PJ, where Zimbabwe is also representing, and that ends tomorrow. Over to you.
Yeah. I selamukela uhlelo lwethu lwamhlanje uhlelo asihluzeni ipo mama lapho esikhangela khona isihluza njalo siphana amacebo ngokuphathelane kumbe lokubhekane labo yesifazana eZimbabwe. Lamhlanje uhlelo lwethu sizaphatha ngodaba lolu soluhluphile eZimbabwe olokuthathwa kwezidakamizwa. Abantwana abasacineli ekuthatheni imbanje kuphela kodwa ke sebebhema lokunye kwabalo kusabalala kokubhenywa kweglue khathesi kuthiwa kulodubo lokuthi kuyathathwa imithi sibili eyokwelapha isikwehlela okuthiwa yibroncholia sebeyibiza bethi yibroncho izidakami ngokudakayo konke lokho okuthathwayo kube lokunye okuthiwa ngama tablets ayiblue okuthathwayo njalo ukuthi abantu badakwe bakhohlwe ngehlupho zabo. Lamhlanje kube lo mkhosi wokuthi uDr. Parenya Thwa umphathi ntambo wezempilakahle lapha kade ikhuluma khona ecwayisa abazali ukuthi nanana kabananzelele kakhulu ikakhulu abantwana abasakhulayo abaphakathi kweminyaka esithi ngama teenagers phakathi kweminyaka elishumi elambili kumbe emithathu kuze kuyefika ngamashumi amabili yiyo iteenage phase yona leyo. Kuyatholakala ukuthi uzothola ukuthi umntwana uyabise guqulile isimo sakhe avame ukwenza nsuku zonke angasakwenzi inxenye uyabise hlulukelwe engasathandi ukukhuluma labanye kumbe ayihlala emkulwini wakhe engafuni ukuthi akhulume lawo. Nanzelela konke khona lokhu ukuthi inxenye usesidla kakhulu. Ikakhulu nxa kuyukuthi labo ababhema imbanje bathi bona iyakwenza ukuthi udle kakhulu uyaqeda ilofu lonke lesinkwa kumbe isitshwala sonke emganwini aqedela abanye ukudla konke lapha endlini efrijini sokusadlala sokungasela kudla unanzelele konke khona lokho kumbe njalo uzabona izinto sezinyamalala endlini impahla. Okunjengama electro gadgets, okungama radio okuncane, okungama TV, okungama camera, ubone sokunyamalala. Umntwana enxenye khona lapho uyabe siyathengisa ukubana athole imali yokuthi athenge izidakamizwa zona lezo. Sizakhangela njalo okuphuma ngasemhlanganeni osugqitshwa wabesifazane ose New York khona lapha eMelika lapho abesifazana ababuye ukuzohlaziya ngendaba zabo njengoba kuyinyanga kaMbimbitho lapho ukuphathwa khona indaba zabesifazane eziningi lentuthuko yabo. Ikanti ke wathi ngihle ngithathe leli thuba lokukhuluma njalo ukuthi kule ndaba ezehlukeneyo ebezisenzakala eZimbabwe khona ngale lapho ke obade kuphathwa khona indaba zabesifazane njalo lamhlanje kube lo mhlangano omkhulu wabazamabhizimusi amancane laphakathi kaphala phakathi obuqoqwe libhanga le-CPZ okade ubizwa ngokuthi i-CPZ Small to Medium Enterprise. Indaba lobo olungene esukweni lwesibili lamhlanje kathi usenzelwa eZITF kobulawayo ungenwe ngabasomabhizimusi abavele ezigabeni ezithiyeneyo zeZimbabwe laphandle kwelizwe bexoxisana ngehlupho abahlangana lazo lokuthi bengazithuthukisa kanjani. Lapho ke iningi labo kubikwa kade kungabesifazane kungene abanye kade bahle bathola lelo thuba lokuthi babukise lempahla abayilungisayo kulomunye okade bukisa izicathulo azilungisayo kukampani yakhe. Kuzothi ngale ngase Harare kube lombuthano njalo wezempilakahle kumbe amalungelo ezempilakahle emacansini owe sexual and reproductive health rights abekhuthaza uhulumende ukubana kudingwe indlela zokulwisana lokuqhela kodubo lokudlwengula kwabathandanayo ukuze ziqakathekiswe inhlupho ezinje nxa zithe zavela hathi ukuzilulaza zithathwe njengengxabano nje zomdeni okumele zilungisiswe emulini. Engxenye kungaba ludaba esingaba lalo ukuthi siluxoxe ngalo. There are two stories that that came out in our shows today, marvelous, that I just thought we should highlight. Mm-hmm. There was an indaba in Bulawayo, the second edition of the CBZ small to medium enterprise indaba, which was in its second day, and it was held at the Zimbabwe International Trade Fair grounds, where local and regional, international stakeholders, business leaders, national and international experts met to discuss challenges faced by SMEs, and most of them, 80% of those, the reporter Batabile Masuku was saying, they were women.
Mm.
Gathered
very
there.
Yeah.
Mm-hmm. And there was also another gathering in Harare where health experts involved in sexual and reproductive health rights programs are calling on the government to come up with mechanisms mm-hmm. of addressing the debt rape menace for those that are in a relationship.
Very
and that government should treat cases with the highest level of seriousness and not trivialize it, as it has long-term health and psychological effects on the survivor, because you'll be raped by someone you are supposed purportedly be in love with, and you are not supposed to say no.
Yes, very interesting. Coming in Women's Month, so a lot
yes.
of activities have been happening this month of March, where women are being honored, like what PJ Day is telling us, some of the events that were happening. Asi nasi, muchirongwa chedu chemadzimai, tirikutarisa isu dambudziko rakanyanyo tarisana nevanhu kadzi vane vana varikushandisa zvinodhaka. Tanzwa isu vaparere nyatwa gurukota rezveutano vachitaura ivo kuti sevabereki nyanya madzimai tinofanira kunge tichitarisa kana vabereki vanofanira kutarisa kuti vana varikufamba sei. Mukaona vana vakudya zvakawandisa kuti munhu anotora rofu rese obva adya richipera, zvinogona kuratidza kuti mwana akuita zvembanje kana zvimwe zvinodhaka. Uyezve mumba mukaona musisina zvimwe zvinenge maradio kana matv, zvinogona zvekuratidza kuti mwana anogona kunge ari kutora zvinhu izvi achinotengesa kuitira kuti iye awane kutenga zvinodhaka zvakadai sembanje, bronco, mamwe matablets eblue ari kutaurwa nezvavo, uyezve nedoro chairo. Saka vari kungotaura ivo kuti zvakakosha kuti madzimai nyanya mutarise kuti vana vari kuita sei. Nyanya kana anga ari mwana uya isimbotaura mongoona akuswera akarara, haachataura nevamwe. Zvinogona kuratidza zvekuti anenge akutora zvinodhaka. Saka vari kuti ivo zvakakosha, vanga vane musangano nhasi muHarare wavanga vachitaurira vabereki kuti zvimwe zvakadai ngazviwanikwe izvo zvichikurukurwa nezvazvo. Tinonzwa zvekuti dambudziko iri rekutora zvinodhaka harisi mumadhorobha mega, ririwo kumamisha. Regai timboenda kune vamwe amai vari kugokwe vachitaura ivo zvavari kuona kunzvimbo yavanogara.
Ndinonzi Silivaziso Nduna, ndiri kugokwe Mateka. Izvozvi mukauya kunoku, vakomana vechidiki ava vanongoita basa rekusuta mbanje nefodla nedoro. Hapana mamasivhitisi avari kuibatsirisa nawo nehurumende. Asi kugokwe kunoku takasara zvisingaiti. Kunoku ndokwarakanyanya nekuti vazhinji vacho vana havana kunyanya kuenda kuchikoro sevekumudhorobha. Saka basa ravanotoswera vachiita nderekufudza mombe nekufuta mbanje, ndo basa ravanotoita iroro. Hapana zvimwe zvavanokwanisa kuita. Vekuchipatarawo ndo vanenge vachingotiwo, kana waenda kuchipatara kwacho ndo vanenge vachingokurudzira kuti vanosiyana nezvinodhaka.
We're hearing there PJ from one of our contributors from Gokwe. Vachitaura ivo nedambudziko ravari kuona kunzvimbo kwavanogara reGokwe, ravari kuti vana vanoswera vachiputa nekunwa zvinodhaka. Asi tine video yatinayo yamuzvare Linda Masarira vachitaura ivo kuti mwana wavo ane dambudziko irori rekutora zvinodhaka. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii. Uyezve kana pane avo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona, tinokuchinga midzai uyezve iwonai muchinyora namba dzenyu papa kuti tikufonerei tirikutoona kuti tena Kane Gwatiringa ari pano munyaradzi mpofu tinokuchinga midza Rains Dube Evangeliska Atwo Matanga tirikukuona Webster Chauma tirikukuona Evans Kapuya tirikukuona tichadzoka kwamuri tichikuchinga midzai asi dzvanyai pakanzi share tione takawanda tomboenda kuna muzvare Linda Tsungai Masarira.
Ndine mwana wangu anonzwa kuzi kwaShe is 18. Gore rapfuura akangotanga kusataura nekutamba nevanhuna vake. Pandakatanga kuongorora izvi kuti pane zviri kuitika pane mwana wangu, ndakada kuzivisisa kuti ari kutamba nani, chii chiri kuitika muupenyu hwake, nekuti mwana mudiki uye munhu akanyarara, nekuti haungatange kufungira kuti pamwe ari kumwa doro kana kuti ari kuita zvinhu zvisina kutsarukana. Asi rimwe zuva ndabva kumushando wangu wemaoko, ndakasvika ndikamuona akarara akatakura sechero pleti iri mumaoko. Ndokubvunza vanin'ina vake kuti chii zvanzi, akastika. Wozoisisa nevanhu sevanhu vanosoro vachita mumabasa edu, nechokonzwa kuti munhu akastika, munhu akastika. Ndopandakatanga kuti kustika munhu anenge achimwa chibhuruku, kudedza kumutsa munhu aana kuita sei, haana kumuka. Ndopandakaona ndandite dambudziko rapinda mui mumusha. Ndakaedza kutaura naye, kurukura naye semwana wangu, dangwe rangu, kuti togadzirisa sei zviri kunetsa, kuti nei ari kumwa zvinhu zvakadaro airamba. Svika musuwa ndakazoona kabhodhoro kebhurongo bedroom make. Ndikaedza zvakare kugara naye pasi nichiedza kumuonesa kuti gwara ranga achida kutora harina tsarukano, harina upenyu. Kuchikoro uko ndoziva kuti vanosangana nevakasiyana siyana vachifurirana zvakasiyana siyana. Sendakaedza nepandaigona kuti ndione semwana wangu kuti gwara ranga achida kutora ranga risiririro. Hapana kupera mwedzi yakawanda, around July zvinhu zvakatanga kungonyangarika mumba. TV yakaenda, malaptopu, kunosvika kumapleti chai, machira chaiwo ekufuga. Akapedza sera chaiwo akutora nemaketeni, maspunu. Muso kutozopedzisera wandazogumbuka wanga uri muna September, wakatora nyama yese mufriji akanotengesa. Ndakaedza kutenderera mara ari nichiedza kutsvaga kuti kune nzvimbo here angabatsirikane, ndakaishaya. Ndopa ndakaedzawo kuti nendoona Ministry of Youth ichibvunza kuti hazvigoneki here kuti tikwanise kuumbiridza imba yekuti vakomana nevasikana vari kumwa zvo zvakaita sana bhurongo izvozvo, vana mangemba vari kuputa mbanje, vagone kubatsirikana, nekuti nzvimbo iyoyoyo iri kudikanwa muno muZimbabwe sanezuro. Ndakazozvitorawo kuti yava responsibility kuti ndipindewo kana munzvimbo dzakaita semarokesheni ndonoti chii chiri kuitika nenyaya iyoyi yemadrugs. Ndakanoona zvaipfuura zvandaitoti zvakaoma mumba mangu. Ndopa ndakaona kuti saka tine generation iri kutorasika. Asi nenyaya yekuti hatisi kuzvidzamisa mukati mepfungwa dzedu sevabereki kuti togadzirisa sei nyaya iyi, zvinhu zvichiramba zvichienderera, zvichipedza vana vedu vanofanirwa vari vatungamiriri vamangwana, vanofanirwa vachizotakurwa nyika inogoenda mberi. Pakazonetsawo vana vaGrace Mugabe, vakazobudawo pachena kuti vana ava vanga vakuitawo zvemadrugs. Ndopandakaona kuti yatovatsaona yaparadza neZimbabwe, inoda kuti gare pasi semadzimai kuchobatsira vana vedu sei. Panguva yatiri haisi nguva yekuti tingada kupomerana mhosva kuti pamwe pana amai vakatadza kurera, pana baba vakatadza kurera, nekuti pachirungu anoiti is a societal ill. Chinhu chatora mukati medu, mukati menyika ino yeZimbabwe, kuti vanakomana vanasikana vechidiki vari kushaya mabasa, vapedza kudzidza, havana zvekuita, vanopedzisira vakungomwa izvo zvinhu zvinodhaka izvi kuti vavaraidze nguva yavo. Gwara chairo riri pakuti hurumende yedu ikwanise kuvhura marehabilitation center kuti vana ava vakwanise kugadziriswa, vadzidziswe mabasa emaoko kuti vagone kuzviriritira. Chechipiri, kunodawo zvakare kuti isu vabereki tigone kunosangana, tidhimande zvinhu izvi kubva kuhurumende yedu. Notikatadza kuti tigadzirise zvinhu izvi, isu vabereki ramangwana revana vedu rakatiipira, ramangwana redu tachembera, hatina anozotichengeta. Saka chitsvambe chiri kwatiri kuti toumbiridza sei vana vedu ava. Toita sei kuti mapurisa wai ndatora nyaya mapurisa nzvimbo dzakawanda dzandakafamba chidangonzwisisa kuti zvinhu zviri kutengeswa sei izvo zvisiri pamutemo. Unoona kuti hanzi mapurisa acho ndo vanotopa vanhu kuti vaende kunotengesa zvinhu izvi. Ende vanhu vanotengesa nabhurongo vacho nanambanji havasungwi. Vanosungwa vacho vanotorerwa zvavanga vachitengesa, vatorerwa nzibhadhara ifainoenda. Mapurisa osara zvakare vachitengesa zvinhu zvaiyeyo zvakare muvana vedu. Saka kana huoru uyu huri kukati kwemapurisa acho vanofanirwa varivo vachichengetedzo vemutemo. Chishamba chiri kwatiri zvakare isu ana amai tine vana vakukanganiswa nemadrugs aya kuti todii kuti tigadzirise nyaya iyi. Nekuti kazonotarisika kumberi mberi vakuru vakuru vevapato ivava ndo vanopinza zvinhu izvi vasina kubhadhara juti pamabhodha vachikanganisa vana vedu kutosara neraramo rakanaka.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna muzvare Linda Masarira vachitaura ivo pamusoro pedambudziko ravanoti rapinda mumusha mavo. Vanoti ivo mwana wavo mukomana ari kuwanikwa iye achitora zvinodhaka. Saka vanga vari kutaura ivo zvavari kuita kuti vaedze kuti dambudziko iri risawanikwe richizomukanganisa mune ramangwana. PJ, we heard there from Linda Masarira, who's recounting her own ordeal about how her son has been abusing drugs. She's actually talking about what Dr. Parenyat was saying, that what she noticed was that her son started selling off wares in the house. He sold the TV, he sold curtains, he sold even the meat that was in
the fridge. Yeah.
To try to, you know, to enable him to buy the drugs that he was on. And she, you know, is coming out and saying, my son was taking bronco and I decided that I was going to do something about it. And she says she visited the Ministry of Health. She, you know, she's trying to engage to see how people like her son and other youth can be assisted.
Can be assisted, yeah. And she even talked about rehabilitation places like they do in here in America. I think there is also need for places like that where these teenagers or these people undergo rehabilitation.
Yes,
rehabilitation, yeah. Lapo ke sizwe uNkosazana Linda Masarira ungomunye wabaqhuquzela amalungelo ukulondolozwa kwamalungelo abantu labesifazane. Lapho ke yena uphume egcekeni, uphumele egcekeni sibili wabemsakazo kwabezindaba esitsho ukuthi yena udubo lolu olokuthathwa kwezidakamizwa, ukuthathwa kwezinto emithi njengezidakamizwa sokungenile emzini wakhe, kumehleli emzini wakhe ngoba indodana yakhe izibulo lakhe sibili elileminyaka elishumi lasiyagalombili umbone esethatha lezi zidakamizwa okudakayo imbodlela yebronco ayibona ebedroom yakhe. Enanzeleleke kubana useqale ngokuthengisa impahla lapha endlini, wathengisa i-television, wathengisa unye ezinye impahla kwaze wafika ekuthengiseni ingubo zokwembatha, wathengisa le nyama ekade sefrijini ethengisela abanye abantu ukwenzela ukuthi athole imali yokuthi ayithenga okudakayo. Wasethatha ke amanyathelo ukuthi alungisise lolu dubo njalo lokuthi aphakamise amehlo akhe ukuthi abone kwezinye izindlu kumbe kwabanye omama ukuthi badibana lalolu dubo na. Wakunanzelela ukuthi ngempela baningi vele abadibana lalolu dubo okugoqela lo wayengumkakhe wakamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Abantu bakhe labo batholakala ukuthi babesebenzisa khonokho okudakayo njalo lotshwala kakhulu, i-alcoholism. Ethi yena inhlupho lezi zibangelwa ikakhulu yokungatholi imisebenzi kwabasakhulayo laba. Njalo wakhuluma ukuthi amapholisa lawo aludubo ngoba kabababophi laba abathengisayo okudakayo kumbe njalo nxa bengabotshwa bayaphanga bayathathelwa abakuthengisayo kodwa bona amapholisa babesesiba lamadili labanye abathengisayo ukuthi bakubhizimusi yona leyi yokuthengiswa kokudakayo. ikoke labo kumele bathathelwe amanyathelo. Ngizathanda njalo ukuthatha leli thuba lokuthi ngikhulume ngokunye okudakayo okuthathwayo ngaseZimbabwe kanye laseSouth Africa abakubiza ukuthi yinyawophi. Layo kuthiwa isidubile.
Ayicho kwa DPJ.
Yeah.
Pane madrugs akawanda ari kutorwa nevechidiki nyanya. Yau kutaura iyoyo kuSouth Africa inonzi nyawophi. Tinoona mavideo nezvakawanda wanda uyezve vamwe vanoenda vachifamba vachienda kuSouth Africa vanogona kunge vakuzodzoka nazvo. Pane vari kunyora panapa pa Facebook page. Regai nimboverenga pana mukoma Milton Tinei chakanyuka vari kuti most of the drugs like bronco are smuggled into Zimbabwe by our very own brothers and sisters. But tine munyarikani wedu PJ vari pano Dr. Nyiwatiwa. Dr. Nyiwatiwa makadi yenyu. Aiwa, tokumbira regero takumutsa itinoze kuti nguva yangu vaira. Asi nhasi tiri kutaura nyaya yatarisana nenyika, nyaya yevana vari kutora zvinodhaka. Imi se mumwe anoshanda neavo vanowanikwa vachiita zvakadai, mungati mimi zvakamira sei munyika pari zvino?
Yes, no problem yacho, it's we're overwhelmed. Number one, hatina mafacilities to keep these people. Zimbabwe rehabilitation, as you know, in Kamuno, they are almost non-existent. The few that are here are out of reach for most of the people because they are private and they charge a lot of money.
Saka, Dr. Nyiwatiwa, munanga zive sei kuti mwana pari zvino anenge akubata izvo zvinodhaka. Zvii zvinonyanyoratidza?
Azimbonetsi. Wana wanoputa mbanje wanoonekwa nekutsvuka maziso. Ngobhihwa zvisiri normal, eating a lot of food. Wanomwa doro nemamama. Mai yacho ese edoro wamwe wanotomwa ma 100% edoro yacho strength. Zvekuti you can't miss it. Kana wadependent manje they spend a lot of time trying kuwana doro yacho or zvinodhaka zvacho. Zvekuti wamwe wacho wanotanga kuba, wanotanga kutengesa zviro mumba. Wachiharasa maparents, maparents asakavabatsira vanogona kutova violent kutokwadza vabereki in cases maparents achirohwa achivhunwa makumbo and things like that.
Saka kana mubereki achinge aona kuti mwana akuita zvamataura izvi vanofanira kuita sei, vangabatsirikani sei?
No, vanouya navo kuchipatara, we see them. Then we detox them. Kana tadaro, then we try and work with them. So kutaura kwandaita kuti, you know, my service is the edu are overwhelmed. We don't have the capacity what is provided by the government to deal with all these things. So what we do most of the time, tinoita detoxify, then to try to send them, we refer them to AA. We ask them to come in as day patients. Here every day to try and reduce time. You understand what you talk about? Not the cause.
Saka muri kuona zvinodhaka zvipi chaizvo zviri kunyanyowanikwa zvichitorwa nevana nyanya pari zvino? Ndezvipi zvamuri kuona zviri common?
Zvakawanda. It can be anything. Wanotora mbanje, wanotora bronco, which is a cough mixture in a petidine mukati, an opioid. Wanotora they even mix my prescription drugs. Wanodry my purple leaves and smoke them. They have a mood elevating effect. Doro Raka wants cheap type dinoba of Mozambique. Wanotengesa an equivalent of 50 cents, a 250 ml bottle. Because they are very cheap and they are very toxic. zvinokwadza vanhu and then locally vanhu vane manative genes avanoita anonzi kachas muvebro and kachas nemamwewo mai akadaro neimwe African brew inonzi one day that is also very toxic, you know, kaskaya unza damage a lot to the system. And these are all very available, they are cheap, and they were destroyed almost, I can almost say mostly about even more than 50% of our young ones. Now, schools, there are certain schools which are notorious for drugs. So that we actually need a lot of help. I'm glad to get my phone now. Would you be able to source some funds to Gadra Maria centers where a lot of people can be helped?
Aiwa, tinofara nekuti at least mapinda muchirongwa chedu Dr. Nyiwatiwa. Saka batai nyimakadaro timboenda kuna CCPJ tozodzoka kwamuri. Asi ndisati ndati muende, zvirwere zvipi zvinozobva mukutora madrugs aya nedoro?
Zvimwe zviri physical. Chiro pachinozita ngika zvekuti chinobva chaita shashinga. But you know, deliver cirrhosis. Mudumbu munoita ulcers, esophagus, munoita varices, that a person can bleed to death. Mentally, kune depression, which is very much associated with drug use. Koita memory problems, kunaita atinatima alcoholic hallucinosis. Conditions are not the patient cannot process new information. It's not my amnestic syndromes.
I want
socially, there is a lot of divorce, poor performance at work, violence, road traffic accidents. We go to casualty and see my victims, the road traffic accidents. They are almost 99%. They are drunk or you know, the situation is really, really bad.
Aiwa, tinotenda mumbobata makadaro.
Ye, unkosikazi uDr. Nyiwatiwa lapho bekhuluma yena-ke ungudokotela ngempela ovame ukwelapha abantu abadibana lezidakamizwa, abantu abathathayo imithi beyenza ukuthi ibe ngedakayo. Ukhulume-ke ngezinto eziningi esithenanana njengelizwe eleZimbabwe, asilazo indawo lezi. Okuqakathekileyo kakhulu yikuthi kasilazo indawo lezo ezokuthi nxa usubone umntwana esebe lodubo olunjalo lokuthi ahambe ku-rehabilitation. Ezikhona zangkhona ezilutshwana ziyabiza ukuthi zifinyelelwa yilabo kuphela, yilezo muli eziyabe zile mali. Labo-ke abangela mali kuba ludubo ngoba so kuqakathekile ukuthi kuphunywe lenhlelo ezingaphathisa labo abangatholiyo, abaphuma emolini ezingatholiyo kangako, ekumele nga imali lezo ezokuphathisa kulezo ndawo nga ivela kuhulumende. Kodwa ke phela siyakwazi sonke ukuthi uhulumende vele ukhala ngemali. Uthi ke kunenge abakuthathayo abasakhulayo laba okudakayo okunjengobonyawo ophi bona labo obronco, lamanye amaphilisi anjengama-blue tablets ona lawo kumbe i-o-glue, abanye bayarhotsha i-o-glue onyawo ophi lokunye. Watho njalo waphatha njalo ngotshwala obuphekwayo obubiza intengo ephansi kakhulu, obungafanani lalobo obuthengwa ezitolo. Kodwa-ke labo buyadaka, obunjengabothothotho, kube njalo lobunye obuphekwa ngelanga elilodwa okuthiwa lo sebenzisa yeast nganye inxenye lemvundiso fertilizer okuthiwa yiskokiyana.
Mhm.
Yobonye ubutshwala obunye obuntengwa ngase ngale ngase Mozambique uthwa ubuchiphile kakhulu ukuthi uyabuthola inxenye ngenxenye yedola i50 cents. Sambuza ke uMavela sambuza ke ukuthi yiphi ke imikhuhlane evame ukutholakala nxa umuntu evele esethatha ukudakayo lokho. Wabalisa okuthile okufana lesibindi kuthiwa siyahle sidleke sivuthwe sivuthiswe yile imithi kumbe njalo othothotho kumbe utshwala oyabe buthathwa ngumuntu kube lemikhuhlane njengeliver cirrhosis. Kudale njalo imikhuhlane efana lezilonda eziba khona esiswini ezimathunjini. Kube njalo lemikhuhlane yengqondo omunye kumthume ukuthi azivulale uba lengqondo zokuzivulala angabi ngumuntu ovame ukusocializa labanye imikhuhlane yengqondo leyo ungadala njalo ukuthi umuntu acine esehluphana labemuli nxa kungukuthi ngulo oyendileyo kumbe othetheyo uyagcina kusiba lokwalana lokuchitheka kwemtshado i-divorce. Kube njalo lokuthi lapho isemsebenzini ahle ehluleke mina ngeke ngaba labo abanye esasebenza labo sibile ZBC abagcina sebechiya imsebenzi ngenxa yokuthi babe benatha kakhulu. Kube njalo lenhlupho zemgwaqweni ama road accidents kuba lengozi zomgwaqo ngenxa yokunatha. Emsebenzini njalo abantu bagcine belahlekelwa imisebenzi ngenxa yokunatha kakhulu kumbe ukuthatha khona lokho okudakayo. Ziningi inhlupho eziba khona njalo okunye kwangikhona kuyelapheka wokuthi nxa kuyukuthi imikhuhlane enjengemvukuzane yesibindi ilakho kwelatheka ukulapheka nxa kuyukuthi iyabibanjwe kusesemasinya ingakaqheli. Even yengqondo yona le suicide ukuthi umuntu azophile ulakho umuntu ukuthi abe detoxified akhanseliwe achiyane lakho okuthatha okudakayo konke khona lokho yikho kwathi kukhulunywa ngu-Dr. Niwatiwa.
Mm-hmm. PJ, then let me just retell Dr. Niwatiwa, we're just telling some of our viewers and listeners what you were saying. But we have Mike Caro who wants to talk from the UK, and Sisi Clara Chihera Shaba who says, "Ini mwana wangu mkomana akatanga kupiwa doro na baba wake at the age of 3. Waitoti ukavatsura vaibva vati mwana wangu ndisiye zvakadaro." Saka, this is one of our Facebook followers, Clara Chiera, who wants to be on the program. She says her husband used to give her son at 3 some beer. Let me go back to Dr. Niwatiwa. Mchiripo ere, tongo taura ne mitozo kusia ye, nitozo hote aiwa, takufo nira ye uri usiku. Saka, jamira shakadai Dr. Niwatiwa, shuo gadziriswa sei. Tiri kuona kuti mataura imi kuti nzvimbo dzekuti vana vanenge vatarisana nedambudziko iri vauye vachizoonekwa dzishoma munyika. Saka pondzwii
tiri kutoita appeal kwamuri mwano maZimbabweans ari kudiaspora. You know, mungabatsire fani if you are helping us to build centers dzekuti wanawa most of them are not employed. But I want to look for drugs. So, can I tell them a rehab center where they can be trained to do all one are useful? Let me comment. Panababa waipa a 3-year-old alcohol. It's actually illegal. It's more about it. Right of another report from a police because you're child abuse of the highest order.
Aiwa zvamataura izvi pana Sisi Clara Chira Shaba. Kana vakateerera tichaedza kuvafonera nekuti vatipa nhamba dzavo kuti vapinde pachirongwa tigovataurira zvamataura izvi. Nekuti vazhinji vanenge vakateerera havazvizive kuti zvimwe zvinhu izvi ichild abuse.
Ichild abuse. Kana uchipa mwana madrugs ari 3 years asati atombofoma personality is still a baby, I'm gonna go poor food during nutrition.
Mm-hmm.
Not to harm him, nekumpadoro. That's very bad.
Mm-hmm. Aiwa mombo bata enye makadaro Dr. Nyiwatiwa. PJ, I understand we have Beatrice Savage here from Roots on the line. We're going to just speak to her for a minute so that we can go back to our current programming. Hello, Beatrice.
Hello, how are you?
I'm good. Just give us in brief, how has your conference been going there at the CSW in New York? Were you also discussing issues about drugs and youth? Because in Zimbabwe today, you know, there was a big issue about, you know, drug abuse, especially among the youth.
Hello, PJ?
Yeah.
Hello, can you hear us?
Hi.
Hi, how are you, Beatrice?
This is right.
Eh. Takatisana ngurirei nezvikuitika ikoko ku New York.
All right. So I heard part of your question was around where we're talking about issues of drug abuse.
Mm-hmm.
I ndanzwa Dr. Muchidimbo pangu achitaura about violence. Kuti drug abuse also leads into violence.
Mm-hmm.
There is a statistic that was shared that really shook me and got me thinking that we really need to do something and that we have a crisis in our hands. That every 10 minutes there is an adolescent girl who dies because of violence.
Mm-hmm.
Yes, so that really shook me. And one of the causes of those kind of deaths is drug abuse. So inyaya irikutibata around issues of violence because like I'm saying, most of our discussions were around violence against women, but we're acknowledging that drug abuse is also one of the leading factors of violence against women.
Mm-hmm. Mm. Aiwa, thank you so much there, Beatrice. We're not going to keep you for long because I'm not sure what's going on with your line, but you keep to be bouncing.
I could hardly hear you.
But it's okay. Thank you so much. We'll come back to you later on so that you can give us, you know, the findings later. Thank you. PJ, Sisi Beatrice, apo varongota uro kuti zvanga zviri kuitika ikoko ku CSW kwavari uko ku New York vanga vari kutauronya edzo vari kutaura ivo kuti zvechokwadi nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai zvimwe zvezvinhu zvavanga vari kutaura sezvataurwa namai Dr. Nyiwatiwa kuti vamwe kana vanowadoro vanozowanikwa vachishungurudza nyanya vabereki vatotaura ivo kuti pane vabereki vanouya vakatyorwa makumbo nezvimwe wamino kana wazvinzwa ipapo pavataura nenyaya iyo yekuti mwana anenge ari kuda kutsvaga mari yekuti atenge iye zvinodhaka. Asi tiri kuda kuedza kuti tibate sisi Clara Chihera Shabva ava vanyatsonzwisisa kuti inhingikiri iabuse kana murume wavo anga ari kupa mwana doro pamakore anoita 3 years. Saka tichamboedza kuti Sister Standakile Mhlanga vatibatire sisi Clara Chihera Shabva. Over to you, PJ.
Ukhulumeke usister Clara lo kuti yenake ube lodubo lokuti ungaki ubenika umntanakhe ingane eleminyaka emithathu utshwala athi lapho esemkhuza athi ngumntanami. Dr. Nyiwatiwa wahle wangenela khona lapho wathi wothi ngihle ngiphendule lo olobe esithenana na umngakhe ubesipha umntanakhe umhlupha kakhulu.
Mm-hmm.
Leyo yi-child abuse, yikuhlukumeza umntwana ngaleyo ndlela ngoba umntwana lo usakhula izinto zakhe zomzimba zilokhu zisakhula.
Mm-hmm.
Yikho ke ungamnika okudakayo umzimba wakhe kawenelisi ukuthi ulwisane lokudakayo lokhu. So yi-child abuse okumele nga wahamba emapoliseni nxa lilalo udubo olukhona ngasemzini liyabe licabanga ukuthi nxa okungutshwala khona lokhu okuncuncuncu kungaza ke umdaki kodwa ke phela linanzelele ukuthi lo umntwana omncane okumele anganikwa ukudla okunjalo yena ke kumele anikwe ukudla okwakha umzimba loba utshwala sibile basemaphandleni amasesi wona lana ochibuku ye ochibuku uzabona abanye abazali benika abantwana akunje akumelanga kube njalo ngoba yileyo lokho yokuhlukumeza njalo umntwana. Ezithena na uDr Newatiwa uphinde waphatha njalo olunye udaba lokuthi engxenye osakhulayo wakho umntana akho yena lo angabanjwa ngokudakayo khona lokho kumbe abe ngonatha utshwala uyagcina echaya even umamakhe abazali bakhe achaya abazali bakhe uyaba violent umntwana endlini khona lapho ngenye yezingozi zona lezo esingadibana lazo nxa kokuthi umntwana esecabanye ukuthi anathe utshwala kumbe njalo kumbe athathe khona lokho okudakayo.
PJ, another issue also that has come up is the children that have parents that are in the diaspora.
Mm-hmm.
Because they have money coming in, they have become kingpins themselves.
Mm-hmm.
They have money and, you know, like drug barons actually target them because they know they have a constant supply of money. So these are some of the issues that have come up, that those children that were left by their parents back in Zimbabwe, they are now being affected by drugs because people actually specifically target them because they know they have money.
Mm-hmm.
I understand Tena Sisiklara. Sisiklara Magadigo.
Ndiripo makadiyo masera sei kwa muruko.
Ai wataswera chimbotudza inyaya yamataura iye kuti mwana aipi wadoro achiri mucheche.
Ehe, inini ine mwana wangu anondirwadza.
Ehe.
Nguva nenguva. Mwana wangu ari kuita form 2 iko zvino.
Ehe.
Ndati gorera ndakamubereka. Tangetiri kushanda mkansel. Saka baba wake patai shanda panga pare like pa growth point ya da senji. Saka baba wake wango chiku pinda mpawa kwa wano ita wango pinda ni mwana chesho wanga wari employee yemo. Kwa wano nga wachima wano nga washito mpa odori. Mwanawe yari mtoko toko kudari. Ukango simuza mkano kuti, mwishamunite shaka shata, mwisha eta ya watu wako uri. Ende mwana ya kabango kura jiri izo, jona nasi ndi jino jano ngori, anu totiza chikoro, kenda kutawo nishipi kumonga. Asoto wana kuti, ahisi mwisha ee mwana, mwana uyu kukura kwa waka ita njo jangari kutiti kwa na baba wake, watungo tupo wano tenga doro, yango ringa ripi doro la wano tenga ranga ringa re,
Batei makadaro sisi Clara tina dokta nyiwati wavari panare panapa vambotaura nemi. Nukuti vangavari kuti ivo daima makaziva achiri mudiki kudaro maigo na kutuwa mangarira kumapurisa murumu wenyu. Batei makadaro dokta nyiwati wamuripo ili. Hello?
Hello?
Andisi yoti dokta nye watichiri na emeri pa nare. Nare za wazi ninge za dona mnotuwa. But dokta nye watiwa vatanga tilina abo panapa. Clinical psychologist vano dila ne nyaya izo zize vano vanengwa shitora jinodaka. Vanga vari kuti. Kuti baba vape mwana jinodaka. Ani makurama taura aya. Jinosungisa.
Itori child abuse.
Itori child abuse. Saka andisi yoti makamboyeza ere kuenda kumapurisa kana kudaro.
Ende ndika kudze kuti tora chokwadi zvakazovapo pamwana yeeka. Akani mutsiviriswa nenyaya yachona. Nekuti utano hwake hauna kuzoita zvakanaka. Akabva aita akaita TB. Yakanika kurati kuti irapike nekuti yakatura nguva kuti ibatwe. Izvozvo zvakabva zvatongondishungurudza kuti saka zvakabva kupi zvese izvi zvaingobva mukusanzi kusisa kwababa vacho. Kuti chero nanhasi chaiko chaiko inyaya inongondirwadza kuti ha asi kumwe kutsimbirirwa kwatinenge takaita mumisha matinenge takagarawo kwanisi kuti kuvhirawo vana vako unongochiti unengochingotsikirwa uchingonzi nekuti uri munhukadzi uri mutorwa mumusha hauna muromo waunozomhingirisa waunokwanisa kusimudzawo semunhukadzi kuti vana vangu muri kuvaitisa zvipi vana vangu utano hwavo huchazonge hwakamira sei nanhasi mwana wangu utano hwacho hauna kumira zvakanaka nanhasi mwana wangu haana ramangwana rakanaka nekuti anotiza chikoro achienda kutaundishipi kunotsvaga doo.
Saka imimi apa pane zvamambo edza kuita here kuti awane rubatsiro?
Ndakambo zamawo kuti ndiende kana manese pachipatara pari pedyo nesi. Ndakambo okuenda pano ndikataura problem yangu. Ndikamboenda kumapurisa, ndaenda kumapurisa, ndakatoenda kumapurisa ndichinge ndarohwa nababa iwawo. Ndaenda kumapurisa kuya kuya. Ndakango ndiyai neve mhuri yenyu. Ndikaenda neve mhuri yachona vakabvunzwa. Vachibvumawo zvavanga vari kubvunzwa nemapurisa ipapo. Mapurisa akangozopawo babawo vasaita zvavanga vari kuti. Asi hazvina kungomira. Nokuti inini ndiri kunokubasa izvozvizvi. Ndinenge ndichitonherwa mameseji one vana vanenge vari pamba kuti nhasi mwana haana kuenda kuchikoro anga ari kutaundi zvipi nababa. Ndovafonerai baba chiko imimi munenge muri kutaundi muri kumutaundi zvipi nguva nemwana nguva dzechikoro zvinombofamba sei. Saka ndinenge ndingoona kuti zvakangooma zvinenge zvichiti zvimwe zvinhu zvatinenge tichidzivirirwa mumisha iri vanhukadzi.
Saka muchiri mese here nababa?
Ini zvangu ndiri kubasa. Vana vari kusha pababa vavo. Inini ndiri kuno kubasa. Saka ndini ndinenge ndiri muriitiri wemhuri. Ndezvezvo zvekuti unenge uchiti ukati umhangari. Hama futi dzinopindira dziti mamadii kuzotiudza isu. Vati vachizviziva zvinenge zvichiitika. Vanenge vachizviziva. Nekuti ndinenge ndichibvunza mwana. Ko waenda kuti haana kuenda kuchikoro bamunini wavaudza here? Aba mimi ndavaudza vanombomudzindisira asi haba mimi iko zvinova kutombobva kumutadza. Saka zvese izvozvo zvinenge zvichiitika mumisha munenge muine vanhu ivo hakwanisi kusimudza rutsoro mumisha mevanhu. Asi ari mwana wako ati kurwadza kuti woita sei uri kubasa mwana ari kuchikoro kumusha zvese izvo zvinenge zvichingokurwadza zvitokusirei.
Aiwa, tinotenda sisi Clara, chokwadi manyatsotaura zviri pamwoyo penyu, muve nezuva rakanaka.
Ayo andatenda zvangu.
Mhm. PJ, we heard there from Clara Chirashaba, but we have another caller before I just let you know what she's been saying. Mavis Beremauro. Hello, sis Mavis Magadi. Hello. Hello, sis Mavis Beremauro, muripo here panare? Nare dzava mino PJ, but Sister Clara Chirashaba was saying that, you know, from the age of 3, her son, who is now in form 2, is still going to the bar with his dad. She's in South Africa. The son is in Zimbabwe in the rural areas. But she says at form 2, he doesn't go to school. She gets reports that, you know, they've gone to the bar. But she says there's nothing that she can really do. Because even when she tries to talk to relatives or to report to the police, she gets, you know, people start reprimanding her.
Okay.
That you should,
yeah,
you know, come and talk to us, not to go to the police. Over to you, PJ.
Yeah, nkosikazi lapho kade khuluma yena ke use South Africa emsebenzini kodwa ke yena nguye othena ulodubo lokuthi umntana wakhe indodana yakhe waqalisa ukunikwa utshwala ngubabakhe eseseleminyaka emithathu. Ikho ke kathesi sekhulile useku form 2 kodwa ke lokho kuhlupa ukuthi yena ke eseSouth Africa injalo uyezwa abanye bembhalela abemulo ukuthi umntwana kaye isikolo utshona lo babakhe e-growth point benata utshwala ngoba ubabakhe wayevele esebenza ebhawa khona lapho. So wayelelungelo lokuthi angene laye ahlalela ephansi abemnika utshwala. Yikho ke umntwana vele sekhule ezazi ukuthi yena unata utshwala yikho kuhle. Yikho ke vele senata utshwala.
Let me just interrupt you quickly. Let's take Grace Mupfurutsa. Hello Grace.
Hello, how are you?
I'm good. Mungotipo maonero enyu yenyayeri mudandaro yeta atoshika kwa mvura yecheka makumbo. Tingadaita fona edu earlier, but sorry. Mungotipo maonero enyu yenyayeri vana varukutora zvinodhaka.
Yeah, no, that's okay. Ndo kwanza angutaura nechirungu?
Taurai zvenyu.
Okay, no, I think it's a very sad development, but it's also underpinned by societal problems and economic problems and people not having purpose. I mean, I've worked in the healthcare field in the United Kingdom and specialized particularly in women's health. And addiction comes as part and parcel of, you know, people trying to cope with difficulty. So if you've got a family member who's addicted to anything, it's a symptom of something that's deeper. I also have a brother who was addicted to alcohol. In fact, he's got good times and bad times. So addiction doesn't affect just the person who's addicted.
Mm-hmm.
It also affects the family. So, you know, Janga Stourana, doctor, it would be quite good if the diaspora community can see how we can help, because we've got loads of expertise and contacts.
Ah, Sister Grace, and Shakucha Gai Futitinya to end the Rambin, and the topic you need to get better, like I wonder, but Negata Nunuka Funiraban, Saka Chak Funiramuwe Notera. Would like to thank Dr. Niwatiwa from a clinical psychologist from Parenyatwa Hospital, who was here just talking to about. To ask about the issues of drug and alcohol abuse and all those that called into the show. Thank you. I'm Marvelous Mklanganya. We are in Washington.
You know, Brexit is Jeremiah. Sit us back to my friend. I'm Nipigeli.